Today, we're broadcasting from home, and we will like to tell you that this is a pre-recorded program. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, and today we'll be talking about the corona pandemic, which is ravaging the whole country, including Zimbabwe. Where in Zimbabwe at the moment, we have 34 confirmed cases and 4 deaths, and we'll also be going into politics of the day. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Yes, and welcome once again to our live talk show. I'm Sithandekile Mhlanga, and as we talk about this coronavirus, we notice that globally the cases, as we talk, are almost nearing 4 million. We have 3,781 cases, 896, and the deaths are at 264,602. That is according to the Johns Hopkins University. And this is Zimbabwe has experienced only a few deaths and 34 cases. And the number has been there stationary for almost a week now, with the government saying it is confident that the programs which it is implementing are contributing to the number not going up. As we see in many countries, the infections are rising, but in others, the cases are flattening. But in Zimbabwe, we still have 34 cases a week later.
Yes, Star, like we said, we just would like to inform you that this is a pre-recorded program. And at the moment here in the United States, where we're broadcasting from, I'm here in Washington, D.C., and Star is out in Maryland. We have right now, as we speak, we have 1.2 million, and more confirmed cases. As you know, these figures are not static. They are moving minute by minute. So by the time you see this program, the number could have gone up because people continue to die due to the coronavirus. And we're seeing that the epicenter here in America is in New York. But we've seen that the governor of New York has been trying to actually flatten the curve. Governor Cuomo has been trying to flatten the curve and has really been very strict about the lockdown in New York at the moment. But we will continue to come back to you and just see how you're doing, where you are, and also what kind of issues you're facing. And we'll be bringing in guests, some women who are also on the front line, and some women who are also doing some programs to help other women during this pandemic, the COVID-19 pandemic. At the moment in Zimbabwe, the 2 weeks were increased by the president on Sunday. And we've seen that some people have been trying to go back to work as we speak, like some of the formal workers have been trying to go back to work, but they've been mandated to wear masks, practice social distancing, and also use hand sanitizers. And some were complaining, some employers were complaining that the amount of money that is needed for you to actually test your employees is too exorbitant. So we saw the government coming in and saying that for now they're giving, you know, a grace period for people to test their employees. And they're saying that as long as people have their masks, have hand sanitizers, and are practicing social distance, they can go back to work. But Star, we also saw, on the other hand, we saw that some of the vendors' organizations were crying foul, saying that they have a huge workforce that is part of that workforce, which is not yet in the phase two, which is allowed to go to work. And they were saying, you know, they're saying their people are actually living hand to mouth at the moment. And they would also like to see government putting something in place to make sure that they don't starve at this moment.
Yes, and talking of the vendors, they also insist they fall on the informal sector, which should also receive those government funds that the government has promised them. But Minister of Welfare, Paul Mavima, had said that by the end of the month, they'll get the bailout. But up to now, when you talk to them, they say they still haven't received anything to cushion them against this lockdown. And they are not the only ones. Many people know they are on the informal sector in Zimbabwe. They sell this and they sell that. They've got their own businesses they are operating, as the unemployment rate is high. So these are the problems which most people face. And we also see the ordinary people, they continue facing problems of accessing basic necessities. And here we're talking of accessing water, We saw lines and long, long lines of people waiting for the local authorities' bowsers so they can access the water. And in most of these cases, we saw places like Makwekwe and Pumula in Bulawayo. They saying that sometimes they stay for a day or two without even getting the water. So they just stand in the lines there and nothing come. And they limited each family to five, to about five bowls of water, but nothing seems to be materializing. But in other places, because there's water rationing, others know exactly when the water should be available in their tapes, and others are not sure. Yebo ke kulabo abasanda ukusixhuma namhlanje ke uhlelo lwethu lwe-Live Talk. Siqhubekela phambili sixoxa ngodaba lwe-coronavirus. Lona ke oso igcikwane leli eselihlasele abantu abedlula izigidi ezintathu elizweni. Njalo sesiyabamba ke izigidi ezine, lapho ke sikhuluma nge 3,781,596 lapha sikhuluma ngaleli gcikwane abantu elabahlaselayo emhlabeni selokhu laqalisayo. Sibona njalo ukuthi sokubhubhe abazinkulungwane ezimbili namachumi ayisithupha lane, leyo ke 264,602, okutho ukuthi lapho liyaqansa njalo leli nani nxa sibukele nje lapha kubomabonakude, lapho esibona khona inombolo lezi, ngoba kunje nje sizithola ekolitshini le-John Hopkins University. Thina ke lapha sisakaza sisezindlini eMelika, kungakho ke alenelisi ukuthi lisitshayele ucingo lingene emoyeni, ngoba sikhuluma sisendlini se-2 ngenxa yegcikwane lena lele le-coronavirus. Lathi ke siku-lockdown njengabanye, sikhangela ke ukuthi khonapha eMelika lalo igcikwane leli selihlasele abedlula isigidi esisodwa, i-1,231,943, njalo labulala abangamachumi ayisikhombisa lantathu, 73,566. Lokho liqansa ke lolo inani, yikho ke okwenzakala lapha eMelika sikhuluma kanje. Yebo ke kwenzakalani ke eZimbabwe? Uhulumende uthi usitshaya isifuba ngokuthi inani labantu asebehlasele igcikwane leli aliqansi, lokho lihlezi khonapho elalikhona, ukuthi lokho lingamachumi amathathu lane, i-34. Kungakho ke uhulumende uthi lokho kuyabukeka, ngoba kuyatshengisa ukuthi inhlelo zakhe ngempela ziyasebenza. Yebo ke sitho ziphi lezi inhlelo? Sikhangela ukuthi uhulumende uthi wahlakanipha ngokuthi ahle avalela abantu ukuthi behlale ezindlini ngohlelo lwe-lockdown, bengahambihambi mahlayana ukuthi bengathelelani leli gcikwane. Njalo siyananzelela ukuthi usebenzelana le inhlanganiso ezithiyeneyo ezise-lizweni kanye neziphandle kwelizwe ezimnikeza imali kanye lokunye ukuthi kulwisane legcikwane leli ele-coronavirus. Yikho ke esiyabe sikuxoxa lapha emsakazweni. Mavela.
Yes, Star. Thank you so much there. But before I log in, I go into Sean, I'd just like to show a video of some of the work that is being done by some journalists in Zimbabwe who are also doing some work in helping those faced by the COVID-19. They are distributing masks, they're distributing food hampers, and they have been going out there in the front line at the time that most people are in lockdown to make sure that people continue to be able to get food and things like that. Let's hear a little bit about their initiative.
Zimbabwe's COVID-19 frontliners are working day and night to ensure that our safety is guaranteed. Health workers from government hospitals, council clinics, including the support staff, and not forgetting our esteemed uniformed forces, are all together Zimbabwe's first line of defense. In this crisis, no government has done it on its own the world over. Let us as citizens come together and give whatever we can.
Aiwa, apo tiri kuona basa riri kuitwa nevamwe zvizvarwa zveZimbabwe vanoita mabasa ekutora nhau vari kuzviti ivo mafrontliners vari kuwanikwa ivo vachibatsira vanhu nemamaski nechikafu nezvimwewo. Saka ndozvatiri kukurukura ipo pano pachirongwa chedu cheWomen's Roundtable. Musi wechina chega chega apo tinotarisa mabasa ari kubatwa nyanya akanangana nemadzimai. Tichange tiine vamwewozve vari kubata mabasa iwaya kunzvimbo dzakasiyana siyana, mabasa ekubatsira vamwe vakatarisana nechirwere cheCOVID-19. Kunavo vachangobva kupinda muchirongwa chedu, tinokuzivisai kuti chirongwa ichi chiri pre-recorded, zvinoreva kuti muchange muri kuzochiona munguva inotevera. Sezvo tiri palockdown tiri kurwisanawo nechirwere ichochi checoronavirus, icho pari zvino munyika chawanikwa chichibata vanhu 34 uyezve vanhu vana kana kuti 4 vachishaya. Tinoona zvakare pane nhau dzakanaka chaizvo dzokuti pane vamwe vanhu 5 kana kuti vashanu vakabatwa nechirwere ichi asi vakazokwanisa kunge vachichikunda. Saka ndochazvatiri kutarisa ipo pano kuti zvii zvamuri kutarisana nazvo kwamuri ikoko, uyezve kuti nekuti nyika dzakawanda wanda dziri paino yavari kuti lockdown, muZimbabwe takawedzerwa ne 2 weeks kana kuti 14 days. Zvinoreva izvo kuti pari zvino vanhu vari kunzi ivo vamwe vanogona kudzokera kumabasa, vaya vanoita mabasa atingati formal trade vakanzi vanogona kudzokera kumabasa. Uyezve takaona hurumende yakatanga yati vasati vadzokera kumabasa vashandirwi vanofanira kuita kuti vashandiri vavo vawanikwe ivo vachiongororwa ropa kuti vane coronavirus here kana kuti kwete. Asi takazoona hurumende ichidzoka zvakare ichiti aiwa pari zvino vanogona havo kuti vanenge vachikwanisa kudzokera kumabasa vadzokere kumabasa vachipfeka mamaski, vachishandisa hand sanitizer uyezve vachishandisa zviye zvinotaurwa zvekunzi social distancing, zvinoreva kuti pasina ekumira pedo nepedo panguva iyo vari mumabasa. Pari zvino sekutaura kwatiri kuita pari zvino sangano kana kuti John Hopkins University iri kutaura iyo mamiriro akaita zvinhu pasi rose panyaya yedambudziko irori recovid-19. Tinoona kuti pasi rose pane vanhu vanowanikwa ivo vari 3,700,000 nekudaudzira, tingangoti 3.8 nearly vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose. Uyezve muno muamerica muri kuwanikwa zvakare dambudziko iri rechirwere checoronavirus riri kusvika pangu mafigures anogona kusvika ivo pane nearly 1.3 million vabatwa nechirwere ichi. Tiringoenda to the nearest nekuti mafigures aya anochinja zuva nezuva sezvo vanhu vari kufa patiri kutaura panapa, vamwe vari kupona, vamwe vari kushaya. Saka tichange tiri kukurukura ipo pano kuti mabasa api ari kubatwa nemadzimai panguva ino yechirwere checoronavirus. Saka tine mumwe munyarikani wedu watichaedza kufonera pari zvino kuti vapinde muchirongwa vatiudzowo mabasa avari kuita vari kusouth africa pari zvino uyezve vari kubata mabasa akawanda chaizvo. Hello.
Zita rangu ndinonzi Melin Maisa kana kuti Sisimelis Diaries, ndozita repapeji rendiri paFacebook and ndinogara kusouth africa ndakaroorwa kwadhuve. So tiri kuno kusouth africa kwedu kuno kuku tiri kusouth africa kudai, so tiri kupanguva yakaoma zvamuri kungoziva nyaya dzelockdown kuti tiri pa zvinhu zvakasiyana siyana, vanhu havasi kuenda kumabasa ende vazhinji vedu vanenge vari vekuZimbabwe munyika dzekunze dzesouth africa yatiri inoyi vanorarama nekushandira. Saka mukushandira kwacho kwavari kuita nenyaya yelockdown hakusi kudiwa kuonekwa munhu anenge achifamba mukati merodhi kana kuti anopinda munhu anoda, hatodi munhu anouya kana payadhi pake kuti aise peace job or something like that. So takangoonawo zvakakodzera ngoti isusu tiri seSisimelis Diaries titange chirongwa chekuti tikwanise kupananawo zvatinokwanisa, infact kusheya zvatinokwanisawo nevamwe vedu vari kunzvimbo dzakasiyana siyana especially kumainformal settlements kusouth africa kunoko.
Saka ndezvipi zvamuri kukwanisa kunge muchibatsira nazvo kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kusouth africa zviri kutarisana nekuomerwa panguva inoyi yecovid-19?
Okay. Tanga tiri kubatsira nechikafu, tiri kubatsira nemagetsi, kune vanogara mudzimba dzine magetsi vane zvari kusvika pakupererwa, vamwe tiri kubatsira nemarentals chaiwo chaiwo kuti kana uchigara iri rent yako iri mari iri affordable tinokwanisa kubatsirawo. And then vamwe tiri kubatsira nemedication chaiyo chaiyo, mari yekuti munhu atenge mushonga. And then kune vamwe vatakapawo mablankets chaiyo chaiwo nokuti tamu nguva yewinter kuti vakwanisa kuti vazvibatsire panguva ine mutsiremba kunge taona kuti situation dzavo dzanga dzisina kumira zvakanaka panga pasina pekutangira.
Tinoona kuti pari zvino muri kubatsira madzimai anyanya. Sei makafunga kuti mubatsire madzimai pari panguva inoyi?
Chakata dzinyanya kufunga kubatsira madzimai panguva inoyi ndechekuti ini ndiri mudzimaiwo. Ndiri mudzimai kudai, so ndakanyatso kufunga kuti okay, kana uri mudzimai angachimbozviraramira achizviitira nekushandira nemaoko ake oga, aya atinoti mafist job mudzimba dzevanhu. Andite nguva inoyi hausi kubvumidzwa kubuda, hausi kubvumidzwa kuonekwa wakamira murodhi, hausi kubvumidzwa kuonekwa uchienda kumakona kwese kwavaienda vachindotsvaga mabasa. Saka vanhu vese vavakurama vachida iso ava vazhinji vavanhu vechikadzi vane vana. Saka nguva inoyiwo raiti vari kurarama sei ndo zvakaita kuti nyanyo ndibata nekuti nyanyo kufunga kuti raiti. Saka mwana mudiki unomuudza sei kuti nhasi hapana sadza, nhasi hatisi kukwanisa kudya because hatinacho tinacho, nokuti muri kungoswera muri mese pamba, hauna kana paunokwanisa kubata bata. Ndo zvakaita kuti nyanya kutagika zvangu madzimai ane vana.
Ndedzipi nzvimbo dzamawanikwa muchikwanisa kunge muchienda imomo muSouth Africa muchibatsira vanhu?
Okay, muno South Africa dzandataenda so far kuenda chaiko chaiko panzvimbo muRustenburg nekuti ndo mandinogara. Saka nenyaya yekuti lockdown sezvo vakaisa mutemo wekuti haubvumidzwe kubuda uchienda kune imwe province, handikwanise kubuda, ndiri kungotenderera imomuno muRustenburg kuno kwatinoini atinoti mumikuku yaiya mashaksi kana mainformal settlements kumareseva nevamwe vanotogara chaiko chaiko even mumalokesheni asi vasina pekutangira. And then vari kunzewo tanga tiri kukwanisawo kuti maybe tikawanawo tikaidentifya needs zvechokwadi kuti munhu ari kuda, tanga tiri kungoita zvokuisirana maewallet kana kutumira mari chiri paATM kuti iye otenga chikafu ari kunzvimbo yaari ikoko.
Asi munozoziva sei, nekuti tinoziva vamwe vanombochema-chema kuti vamwe vanozouya vachiita chitsotsi kana zvimwe zvakadaro, imi munoziva sei kuti aiwa uyu zveshuwa munhu uyu ndiye chaiye uyezve regai timubatsire?
Right, ndopanga pakuita dambudziko rakati wandei ipapa, ndopanga paita dambudziko redu pakuti tiri kuzama by all means, not kuti tinazvo hatitori nawo, asi tanga tiri kuzama tingosheya zvuma zvatinazvo, but nenyaya yekuti manje hatigutsikani and tinoda more munhu one waizomuwana ari kumanzvimbo kumagroups kana 4-5 ari kubatsirwa achingopuwa ukopuwa ukopuwa ukobatsirwa. Saka ndosaka ndakazvinyanya kuti okay, takumbomira ikwino zvokuti timbotumira mari kumunhu ari kunze kwandisingakwanisi kuona because aka zviri hard kutinyatsotsvaga kutinyatsoona kuti uzve chokwadi chokwadi munhu uyu ari in need. Saka izvi zvekuti ndinoenda ndega panzvimbo inini zvinhu zviri zvokuti ndinosvika ndoga panzvimbo ndinyatsoona nemasangu situation. Vazhinji vekwandaienda mazi ndosunga vakaona pamafotos nemamalive andaiita vanhu vekuti avatorina kana intaneti, haana kana chinonzi foni inobaya kana kuti aone kuti ichi chinoitika, chinonzi Facebook hatochizivi, haana foni yacho, hakuna magetsi, hakutorina kana mvura. Saka those are the people vari kuda Europe zvikurususa panguva ino ishi, because ukaona ndichigara ndiri online panguva ino iyi ndodzoka ndoita kumagroups echinotsvaga chikafu, it means ndiri kuwana mari yedata. Saka takazoona kuti no man, zviri nani kuenda panzvimbo tinonyatsonotsvaga kuti ndevapi vakunyatsoda rubatsiro urwu, tingangoramba tichingotsotsiwa everyday, but tine vamwe vanhu vari kuchema nzara vasina kana pekutangira. Ndo zvakazoita kuti ndiende panzvimbo.
Aiwa, bataizveni makadaro, tichange tiri kudzoka kwamuri, regai timbotaura nevamwe vari panapa. Batai makadaro, musabve zvenyu pafoni.
Okay.
Star, I think we can come to you, Star.
Yes, I can hear you.
Thank you. We're hearing there from a lady in South Africa, a Zimbabwean lady, who is actually doing a lot of work to assist some Zimbabweans who are caught up by this COVID-19 pandemic in South Africa, who have no food, no electricity. Some of them, she was actually saying that they are sending money for rentals because, as you know, most of the people in South Africa are doing piece jobs, or some of them work in restaurants and those places are closed down. So she's actually gotten a group of people together on her Facebook page called Melis Diaries, and she's been using that platform to go out and help some Zimbabweans, especially women that are facing the ravages or, the impact of the COVID-19 virus. So we'll be talking to her as we go on, but over to you, Star.
Yes, which is very interesting, considering that many Zimbabweans, some Zimbabweans wants to be repatriated back home, as they say they cannot afford life there in South Africa. And mm-hmm. some say, I mean, during this lockdown, and some say they are not receiving the bailout packages which are given to some citizens there who are not mm-hmm. able to care for themselves during this time. And mm-hmm. Mavua also waiting for another guest. She's on the she's from the United Kingdom there, and she has a lot also to tell us. So anytime we get her, the better. But we noticed that in Zimbabwe, as we speak, there have been many donations that the country has received. We saw the United States saying yesterday, no, just recently, it added yet another $3 million. And just yesterday, we saw the $7 million from World Bank. And actually, the U.S. Senate for Relations Council also reminded the Zimbabwean government to manage the funds fairly so that there's accountability and transparency and the funds reach the intended beneficiaries and are not lost to corruption. And we also saw that there are many other groups that are also helping to fight this corona pandemic, which are working hand in hand with the government. Some people are giving donations for the so that the doctors, the nurses, they can get protective clothing, and then so that there could be medication too. And the other group that has been also on the forefront in helping in this pandemic is the I'm for Bulawayo fighting COVID-19. And Mava, we did speak to a member of this group, Reverend Tusens Vanda. They also help with testing, and they also help with other issues. Let's hear what he has to say. Just as we heard the guests from South Africa talking about the how the organization is also helping, let's hear what the I'm for Bulawayo is also doing and their contributions on the fight against COVID-19 in the country. I hope it's clear. Right, so that was Reverend Tusens Vanda of the I'm for Bulawayo of fighting COVID-19. And mm-hmm. there he was responding to some questions on the Zimbabwe government saying the figures have been stationary at 34. They are not moving up as we see in other countries. Like we're saying that as we announce these figures, check again the next time we're gonna. Yes, Zimbabwe is still at 34. After Mat North recorded one case, Bulawayo 12, Harare 13, Mashonaland East 5, Mashonaland Zoe 3. And there have been 4 deaths and 5 recoveries. So the country is saying that his programs are also helping. But we hear there, the Anfobulawayo fighting COVID member saying probably we need even more testing. And we, and it's unfortunate that now that we're on stage 2, some people are just going out as if it means there is no more coronavirus. Even though they are wearing masks, some are not using them appropriately. Some believe that with the mask, you can now move closer to anyone. We've seen the lines. We've seen people going here and there. Some are not practicing social distancing. So that really, we don't know whether that's the proper reflection of the cases or if there could be more. But as you said before, these are just the confirmed cases. So that's what we're getting from there. Yes.
Thank you. Thank you very much. Apo tanga tiri kunzwa kubva kune vari kubulawayo vari kutaurawo mabasa avari kuita ikoko mukurwisa chirwere ichochi checoronavirus. Asi regai tidzokere zvakare kuna amai Sisi Meli maiswa vachitaura nesipo panapa vati vanonzi Mai Dube. Saka kuna Mai Dube timbonzwa kuti mamwe mabasa avari kubata pari zvino ikoko. Tichitarisa kuti isusu nemusi wesvondo iMother's Day. iMother's Day. Iko kuno kuAmerica saka tuda kunzwa kuti pane here zvimwe zvinhu zvavanga vari kuita kana kuti zvavari kunge vachiplana kuti vaite nemusi wesvondo zvekubatsira vamwe. Hello, Sismeli.
Hello, Sismeli.
Sorry, tanga tiri kumboita zvimwe kubackground uko. Asi tiri kuti isusu tinoona kuti musi wesvondo iMother's Day. Uyezve Mother's Day iyi yekuno kuAmerica nyanya ndofunga vamwe vari kuZimbabwe zvakare vanenge vari kuirangarira. Iri kuuya panguva iyo pasi rose riri palockdown ipapa. Uyezve sekutaura kwamanga muri kuita imimi vamwe pari zvino havatorina kana chekudya pane vamakaenda kunobatsira. Titsanangurirewo kumwe kwamakaenda kuti zvii zvamakasvikonoona ikoko nyanya kumadzimai zvii zvavari kutarisana nazvo vemusouth Africa iwomwo zvizvarwa zveZimbabwe panguva inoyi.
Okay, dambudziko randakanyanya kuti kuona kwandakaenda kumadzimai Sisimase nderekuti zvizvarwa zvemadzimai ekuZimbabwe vari kuno South Africa vazhinji vacho vanogara kunzvimbo dzakafanana nekwandaive ndiriko kuya nesuroko vana kuwanda. Ndisingazive kuti pari kuda need here yekuti tiite kubatsiswe nezvekuti family planning or what, andisi kuziva. Because ndaiona kuti tumwani ngaini vana kana 5 chaivo izvazvo toti gore apa hapana baba apa unoshanda kupi anorarama nekuita mapisi job. Saka ndodambudziko zhinji guru randakanyanya kuona iroro kuti dei tambogona kuti maybe madzimai timbotaurana navo timbogadzikana navo pasi timbovatsidzisa chinhu chinonzi family planning kuti chakakosha sei especially mukurarama kwatiri kuita. And tiri kune dzimwe nzvimbo dzatiri dzinoiti even chero kuZimbabwe chaiko sii kuti ikonomi yacho haisiri yakudhara iyaiya zvacho zvakatiomei ndo pane dambudziko hombe rindakanyanya kuona zvangu ipapana.
Tombotarisa kuti lockdown yeiko kuSouth Africa ivari kuita nemafezi munganyatsotitsanangurira here kuti ikoko maapa fezi ani uyezve zvii zvamuri kuona zvekutarisana nezvizvarwa zveZimbabwe nyanya madzimai pafezi iyoyi yamuri.
Okay, iko zvinezvi kusipasira kuno kuti phase 4. Phase 4 zvichireva kuti vakaita is down some of the conditions dzatanga tinadzo palock pa phase 5, right? But mutsekudzwa kwamunoita kuti maZimbabwe ndipfera kwandaita mumarestaurants akawanda munowana mini madzimai eZimbabwe. Mumapiece job mukati medzimba dzevarungu kana dzingave dzivanhu vetemera kuno kuti tinoshandikwa nechi nemadzimai aya. Saka zvichireva kuti phase 4 apa zvinhu zvasati zvavhurwa vachiri palockdown. Saka ndodambudziko rine madzimai iroro nokuti vachiriko kudzimba hakuna restaurant iri kuoperata hakuna murodhi madzimai vari kubvumidzwa kumira hakuna munhu akutomboda kuti an outsider wasingaziva pite miyadhi make achimuitira kana peace job nekuti anenge asingazivi kuti kwaabva uku munhu akamira sei anayo here covid-19 kana kuti haana. saka ndoda butiko rine madzibairo kuti paiko zvino tara chokwadi vari stato apanicha vanokwanisa kuti vaiti
tombotarisa zvedu mataura imi kuti nyaya iyi yefamily planning nezvimwe ndoimwe yamuri kuona kunge ichanetsa post even post COVID nekuti zvinhu zvamaona mukufamba famba umu zviri kutarisana nemadzimai mune ramangwana tichiona kuti lockdown iyi sekutaura kwamuri kuita manhamba imomo muSouth Africa ari kuramba achikwira musharamba here muchiita chirongwa ichi kana kuti makamira papi pari zvino
hei chishuo chedu tanga chiri chekuti dei tanga tagona tibatsirane kusvikira panoperawo lockdown iyoyo netatiri kungonamata mwe neumwe munamato wake zuva neziva kuti dei zvaa zvachikurumidza kupera mwari vachingowanawo kuti chirwere ichi chidarike kana tavane mushonga unorapa chirwere ichi but nezvazviri kuita iko zvino izvi kana kuri kuti zvaramba zvakadai kana kuti tadzokera palevel 5 pakutangatanga nekuti manhamba achikukwira kwaari kuita uku then panenge pakatooma handichoziviwo kuti vanhu vamwe vedu vacharirama sei kuno nokuti vemunyika ino zvizvarwa zvemunyika ino South Africa at least vari sorted nokuti president wavo mari dzavo dzegrand dzavanobhadharirwa mwedzi nemwedzi dzevana dziya nedzemachembere dzakati wedzerwei plus vari kupiwa chikafu varimo mukati medzimba but kune vari kuve kunze manji ipapo pane dambudziko nokuti haasi musystem haana mapepa ekuno hatozikanwi vachinji vacho vatori munyika munomu illegal saka havatokonsidhiwi muzvikafu makuti pasovaya kana kuti pachi theni pakaipa panenge pakatooma ende kune vai vangu vachibhadhira marentals vaya manji malandlords acho from kupfunza kwandaiita havasi kuda kuzvinzwa zvokuti iwe wakagara pamba kana uri foreign hausipinda basa mugere mose pamba kupera kwemwedzi ari kuda mari yake asi muri kumuka muri mose mugere mose hauna pisi job yauri kuita saka vakawanda tinotove vatakatoti wandei vatakabhadharira marenda zvanga vakandikwa zvinhu pasi kuti vakasadzokerasirwa mumba saka richaita dambudziko chairo chairo riri kana zvikaramba zvakadai tikanzi stage 5 because hakuna anenge achakwanisa kufamba kana kubuda hapana anenge achakwanisa kubuda
aiwa rambai zvenyu makabata makadaro regai ndimbotora mumwe wangu star wandinayepo pano timbokurukura batai makadaro hi star we're hearing there from my sister there in South Africa, she's actually saying what she sees happening is that because the situation in South Africa is not really getting any better, they may actually revert back to stage 5 where people won't really be able to move. So she's saying, you know, at the moment when she's going out to give food parcels to some of the women that are affected by COVID, she's finding that they have a lot of children, which means they're not really using birth control. So she says, post-COVID, her wish is that there will be some organizations that will actually come and speak to the women about, you know, the need for family planning as, you know, people try and get back to how life was before COVID-19. But she says the situation in South Africa right now is very dire, especially for Zimbabweans. Like you mentioned earlier on, there are some Zimbabweans who are saying that they want to be repatriated. But, you know, there have been also some issues about their repatriation with some of them not having the money that was needed. I think they were required to have 600 rands or 500 rands to get on the bus to go back home. But some were worried about their properties. Some were worried about a lot of things. So this is what we're looking at right now, Star.
Yes, quite interesting there. And only hundreds will probably, according to the government, managed to come into the country from South Africa, maybe 300 or so, but they were talking of thousands wanting to come back home. Yebo ke lapho bese sizwa omunye ke umhloni chaye sichasisela lapho ukuthi yena ulenhlelo ezinenyi zokunika eza abantu ukudla kwele South Africa njengokuba qoqela impahla ukudla lokunye. Njalo sike saphinda njengoba sike satsho ke ngaphambilini kwalingxoxo lapho esike sezwa khona ebesikhuluma laye umfundisi uSeni Sibanda ukuthi I'm for Bulawayo fighting against COVID-19 labo abathi balenhlelo zabo ezithile. Laphana-ke ubesuqale wasichasisela ukuthi abantu abaningi-ke sebejanqula kathesi sebephuma phandle ingani igcikwanelela lisekho kulokuthi lanxa kuthiwa usungaphuma okwesikhatshana kodwa kumele ube ulokhu uqaphele ngoba liphelanga leli gcikwane abantu bengalithelelana njalo nxa ugqoke okokuzivala ubuso imask ungahle uthi hayi angisayikuzithola leli gcikwane lapho kumele ungabe ulokhu usondelela ebantwini futhi ke achiyana lawo ma mask nxa kusitsho ingcwethi zempila kahle awafanani akhona ke lawana akuzinga eliphezulu asetshenziswa ngabezibhedlela ayenza ukuthi umuntu engatholi leli gcikwane njalo akhona amanye nje awukuvala kodwa engavimbeli umuntu kakhulu kodwa ke sizaqhubeka ke ngengxoxo yethu laye umnumzana Sibanda we-I'm for Bulawayo sizwe ukuthi uthini ngokulwisana laleli gcikwane ungalaleli
kube khona ukuzama ukusebenzelana lokubambisana ekukhankaseni ukwenzela ukuthi abantu bazwisise ingozi yaleli gcikwane ele-COVID-19 ukuthi iyingozi njalo ukuthi abantu bangazivikela kanjani ngakho izinhlanganiso ezizimele zodwa namabandla ama-church bebekhankasa kakhulu behambisa njalo ebantwini izinto zokuzivikela amasepa bezama ukuthi kube lamanzi njalo sibonde nayo uhulumente bezama ukusebenza ukuthi kuvula izibhedlela lokhu kodwa ngibonani lokhu kusilela ngoba sikhuluma kanje asikabi layo yonke into edingakalayo ngakho lokhu kudingakala ukuthi abantu basebenze nzima ibonakale isiba khona imibheda ebusileni ibe khona eminye imibheda eminingi njalo ifolukhuza kube khona imishini edingakalayo konke lokhu kumele kube khona ukuze sithi nayi sowusetshenziwe njalo into eyingozi ukuthi khathesi sisesikhathini somqando sinazela ukuthi singena kulesi sikhathi somqando kulabantu abaningi ixhuku elinkalakatha elizabuya livelele egoli leBotswana siza phakathi kwabantu ngakho umsebenzi wethu nawubona kwamkhono uqalisa kumele sinanzelele ukuthi lokhu kukhankasa asikakwenzi kwakwani yikho nxa abantu begijima besiyadinga impuphu bekhohlwa ngayo yonke into khathesi sikhuluma ngezimoto ezizalayitha abantu nxa abantu benqondo zabo zingaguqukanga bakucabanga ukuthi kuyingozi njalo kumele behlale khathana singaze sivule konke lokhu sizabuyela njalo ekuqaliseni ngoba leli gcikwane lokhu likhona phakathi alikapheli.
Yes, there, Mark, we heard, we're hearing from the I'm for Bulawayo official who is saying that his organization and his church member, so the churches have also been providing soap to hospitals and those who need them. And the team of this organization comprises of doctors, you know, and other scientists, and people from almost all walks of life, the stakeholders, so that they assist the communities with the different aspects. Here he's saying they still need more beds at Ekusileni and Thorngrove hospitals, which also are looking at these coronavirus cases, because we saw that there's hardly adequate equipment there and staff to use. So there's, and he's also alluded to the Zimbabweans who will be coming from South Africa and Botswana, saying they are, the work is probably just started, not ending. So that maybe instead of rejoicing that the number of coronavirus cases is at 34 and kind of stagnant for 1 week, people shouldn't just relax. There is a lot that needs to be done because those numbers can just shoot up again.
Yes, yes, just like what we're hearing there from our sister there in South Africa. Thank you, Star. Let's now take a look at one very innovative man in Chinoy. He made his own scarf, and his scarf includes a hat which covers his head and a duku or something that covers his whole face. So he's explaining here what's happening. We're hearing there from a very innovative a person who's talking about COVID-19, saying that he actually made his mask so that he doesn't breathe with other people. But I'm going to bring back Sismeli, and then I'd also asked Dan Moyo to come onto the show, and he's told me that he's able to come on. So I'm going to bring Sismeli onto the show to just give her last words. Sismeli,
Yeah,
ehe, moti tsananguroo nenya ye page renyu kuti makaritanga sei uye zvekuti tichienda mberi zvii zvamuri kutarisa kunge muchiita kuti tichipedzisa hedu nhaurwa yedu.
Okay, page renyu takangori tangokushure nokunge tangoona kuti okay, tine vanhu vakawanda vari kugara kunze kwenyika kuonana America, UK, Australia kuti vasina kana hama dzinenge dziriko. Vari kuita komita masuicide, vane mastress, vane zvinhu zvakawanda vasina vekuti vanotaura naye. So tichitarisawo tine a very great somebody wandinofollowa nekufarira chaizvo anonzi Antitilda Pastor FM. Nekuona Antitilda vachifamba kuZimbabwe vachienda kumajeri vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana vanhu vachiendesa nyaya dzavo kuna Tilda Tilda vachizama nepavanogona napo kuti vabate nyaya dzacho. Takangonyatsofungwa kuti alright, isusu tiri kunoona diaspora kuno kunze kwenyika kota iyi kuti timhutangewo chirongwa chakafana nesisimeli diaries ili online reality talk show kuti vanhu vanenge vane matambudziko avo avari kutsvaga help then tinokonekitana tosangana tose atinotipa aya mazuva anaya aya atiri kuti malive ayaya then ane dambudziko rake ofona vanhu vakateerera achitaura nyaya yake and then vanhu vokwanisa kumubatsirawo vachimbomazano ipapo. So be it a marital problem, be it ingave dambudziko rekuti maybe we are going through a divorce and what not. So tibva nangotsvika ndichange kutsvagawo chi tivhure chirongwa chakafana ichoti vanhu vasununguke vakwanise kutaura nyaya dzavo vasaita bottle up things because sesiva nechikadzi we are easy bottle up zvinhu zvokuti tinosvika pakuita mastress nenyaya yekuchengetedza zvinhu no matangiro atakaita pegirosmelisdiary.
Saka vanenge vachida kukufollowai kana kukuwanikwa muchibatsirana pamabasa amuri kuita vanokuwanai kupi?
Okay, namba dzangu inini dzinoti 0027-64-895-4837 kana kuti 0027-73-742-4987 vanokwanisa kundibata zvavo paWhatsApp and then totaura ipapo. Kana paFacebook page rakanzi Sisimeli's Diary vanokwanisa kungoenda kunolaika kana kunofollowa page tosangana ipapo.
Aiwa, tinotenda chaizvo. Saka mazuva ari kuteera izvi pandezvipi zvimwe zvamuri kutarisira kuita tisatakusei hedu kuti muende.
Mazuva ari kuteverawa zvanga zvanyanya kutigonera zvakanaka naka ndandiri kumbotsvaga mudzimai wekuZimbabwe anove anoshanda muDepartment of Health kuti ambotikwanisawo kuti tidzokere kunzvimbo iyo yandakaenda ambonotaura nemadzimai ava nenyaya yekungobereka mwana gore negore achimbovadzisawo uye zvakare nekutovadzisa nezvecovid yacho iyoyi nokuti ikanzi yabata handikunyeperei kunzvimbo dzakafana nekuya handikunyeperei panotsvairika munhu sekutsvairikisa munhu kwere zvokutamba nokuti dzimba dzavo dzakabatana zvokuti hwani chikatongopfuta moto area yose inopfuta panogona kutopfuta moto dzimba dzinogara vanhu kana 500 panzvimbo imwe chete ende hapana zvavanokwanisa kuita nokuti hakuna kana mvura hakuna kana chii.
Inzvimbo dzipi dzamanga muri kunyanyotarisana nadzo?
Kuno kurasenze kunoku ndakaenda kunzvimbo imwe inonzi yizo yizo.
Ehe.
So kuizo izo kumachisha kunoisha kwakaita ndezvekuti vanhu vanotobhadhara marentals akachipa little as 100 rand. So unongosvika wotongoisirwa chimba chako chemumazenge wotogara imomo handitimaona. Saka payadi 1 unogona kuwana paine dzimba dzemazenge dzinosvika kana 25 kana 17 kana 15 zvichidipenda nekuti yadi yacho yakakura sei. Asi mvura hapana inenge vanenge vachitofamba nemigomo kana nezvigubhu kana kuti kilomita kana kilomita endhafu kana 2 kilometers kuenda kunoforera kune chimeketi yemvura kuti vakwanise kudi kuti vatore mvura vadzoke nadzo kudzimba. Zvakare kune marudzi akasiyanesiyanei vekuMozambique, vekuLesotho, vemusouth Africa chevo vavaya vamwe vasina pekugara nevekwedu kuZimbabwe. Saka crime yakatowadisa ikoko zvokuti handizivi kuti hangu vanogara sei handizinyanye kuziva hangu asi ndinenge ndine mazuva achotevera aya ndine nge ndakabata vari kuda kumbotipawo interview nezvemararamiro eikoko kunzvimbo dzakafanana naidzodzo kutiya kunzvimbo dzisati vari kurarama sei kuri kufiwa kuno vanogara sei.
Ko panyaya yevamwe vari kuda kudzokera kumba pane vamwe vamambotaura navo here vari kuti chii?
Takatotaura nyaya yekudzokera kumba vari kuti kumba zvakafanana kuti koma kwenda kumba ora iti for instance kanzi kwa iskwa pass ne government rasichizo kira ikumba saka varungo chema kuti kumba kwa chitakatiza situation yakafanana neyoi totokera zvekumba kwacho zvitonoitei tonotangira papi nokuti mvura kumba kwacho zvehakuna magetsi kumba kwacho zvehakuna saka zvakangofanana nekwatiri kuno kuno kutori nani pakuti kana kusina zvecovid izvi tikana zvimirira murodi ndinowana 50 rand yangu ndotoka dodi ndotenga chingwa ndotya zvinoku Zimbabwe dziyani unokupa $5 yekuti wandishandira miyadhi mangu saka kuno kutori nani
aiwa tinotenda chaizvo sisimeli muve nezuva rakanaka uyezve musanete nemabasa amuri kubata
I want to attend, but Smart, thank you very much for your platform.
Thank you. Star, if you can, thank you. If you can come back up, we're still waiting for your guest. Star, your guest is not yet here, but you can go ahead. I was speaking there. I've just dropped my guest. She's just talking about the situation in South Africa, saying, you know, some of the places that she visited, she did ask, especially the women living there, whether they would be willing to be repatriated back to Zimbabwe. And they were saying, not at the moment, because at least in South Africa, if you go and look for a peace job, you can get 50 rand to feed the family. In Zimbabwe, it's different. So that's what you're saying. But I'm still trying to get your guests. They are not appearing here. And also, we may be lucky. Dan Moyo just sent me a WhatsApp message that he might be able to join us. So go ahead.
Yebo ke lapho besizwa omunye ke welokhe qhubekela phambili esichasisela ngenhlelo abazenzayo ke lapho ukulwisana legcikwane le coronavirus khona le kwele South Africa phela leli ligcikwane eselihlasele umhlaba wonke jikelele sikhulumi ngele South Africa kuphela sikhulumi ngele Zimbabwe kuphela kwamanye amazwe ke limemetheke kakhulu njalo amanani abantu asebelalo aye aphezulu kakhulu kulele Zimbabwe kodwa sikhombuleni phela ukuthi ele Zimbabwe lile nani labantu elingalikhulu kangako esingathi population unazelela ukuthi phela abantu inani labo alidluli kakhulu ama 12 million likhona apho nje phezudlwana kumbe phansi kulala lapho abanye besiya ke emazweni kodwa emazweni anjengabe eMelika lapho esilezigidi lezigidi zabantu abalaleli igciwane esingathi thina U1,231,943 siyanazela ukuthi le nani labantu liyabe livele liphezulu ngoba sikhuluma ngabantu abayi 300 million i-population kodwa Zimbabwe sikhuluma nje ngencosana yezigidi okungabangela ukuthi yikho amanani la engalinganiswa lokhu ke akutsho ukuthi abantu sebengachelesa ke bethi hayi eZimbabwe alisihlaselanga leli gcikwane njengalokhu yani okwazisakala kukhulunywa ngomnye umhlonitshwa ukuthi lihlaselele eMelika kuphela liyajezisa ngoba lethulela ile Zimbabwe izijeziso zemnotho ama-sanctions hayi igcikwane leli likhanya lingasabalala ingqibu ngaphi njengoba sibona kwele South Africa lapho kukhanya liyasabalala ngempela lakho kulabantu abaningi kakhulu ngale i-population njalo siyabona ukuthi lemhlabeni jikelele abalitholayo esingathi ngama-new cases lawa lokho esanda kukanti labo abavele belalo abaningi bafakwe kulokho kuthiwa ama-self-isolation abanye sebesezibhedlela njalo ezinye izizalwane zeZimbabwe kwamanye amazwe njengakuboBrithani laso siyazibona njalo zishona ngenxa yaleli gcikwane ikakhulu labo abasebenza ezibhedlela inhlelo zempilakahle kodwa hhayi ke sizaqhubeka ke silethulela lolu daba
Aiwa, kunao vachangobva kupinda muchirongwa. Tirikuenderera mberi tichitaura isu panyaya yechirwere checoronavirus. Asi tangatamboti tichaita zvakare zvenyaya yepolitics. Takaona mazuva maviri apfuura. Takaona bato reMDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa. Vamwe vadare vavo vanokwana ivo vana vachinzi ivo vadzingwa muparamende na Maito Kozani kupe vebato reMDC ati. Saka regai timbonzwa zvakaitika kuna mai Lillian Timvios apo vakaudzwa ivo kuti vasawanikwe ivo vachidzoka kuparamende.
Tapinda muparamende umu ndikangoona ndakutaurirwa kuti kwai hanzi madam vakagara pasi then vachiva vangoanaunsa zvikanzi hanzi Senator Lillian Timvios you have ceased to be a member of MDCT. So, and then they said, I don't know, the SGO ended, written something, they were null and void because it was defying, I don't know, the Supreme Court judgment, something like that. So, Natoshamsika, because I kept in a Musaruto to MDC Alliance and now pin under MDCT. Sakandashamsika, but I am not shocked. The regime will do whatever they want. It looks like they want a one party state and they'll get it. Yeah, so.
Aiwa, apo tukunzwa kubva kuna Senator Tim Vios, vebato reMDC Alliance vachitaurawo zvakange zvaitika kwavari vachitaura iwo kuti semaonero avo vakange vasina kunyanya kukatyamadzwa nezvakange zvaitika. Asi regai tinzwe zvakare kubva kuna vaCharlton Wende, mumwe weavo vakawanikwa zvakare vachimiswa basa rekuti vange vari mudare muparamende. Izvi zviri kuitika panguva iro pasi rose riri kurwisa chirwere ichochi checovid-19 pari zvino.
Mutungamiriri wedu vaadvocate Chamisa, sezvo munozava vanga vasimo muparamend nezvabuda muparamend, then after that vachazoconsultawo maleaders asipo venational standing committee, and tinotarisira kuti zuva ranhasi tichazoburitsa statement yeparty.
Hatikati zvinhu zvakukatyamadza here izvi, takatarisa zvazvichiitika kubva pakaishuwa judgment.
Ngatichimirirai statement yapresident neparty ichauya.
Ndimi chete 3 muri kumanga muri kuMDCT. Pataura vanhu 3 ka, saka ndimi chete vanga vari kuparty yacho iri kunzi MDCT yacho.
That part we don't know, that part we participated under MDC Alliance. That is the party that sponsored us in parliament, and I'm shocked that some people are now giving us a party that did not participate. If you go to Kwazana today, people know the party that campaigned, people that they voted for. And for the record, MDC party that was announced today was also participating against MDC Alliance, and they didn't succeed. But we are equally shocked. But let's wait for the statement that we...
Star, we're seeing there what was going on earlier on this week. And also we saw today that the MDC Alliance actually did have a press conference where we saw a lot happening. We saw yesterday they actually said they're going to pull all their MPs from appearing in parliament. And today, Job Sikala of the MDC Alliance also gave a press conference detailing what they've agreed, that they're going to go to the standing committee and come back with some news. But we had promised people that we were going to give them politics, so I just thought I'd pull in what we saw happening earlier on this week. And then most of the developments, they can hear them on Studio 7. Over to you, Star.
Yebo ke, yebo ngiyabonga lapha ke sesingena ke kweze umba ngazwe sinanzelele ukuthi ibandla le MDC ngokulwisana okuphakathi kwaleli bandla njengoba umthetho wendaba we-High Court wanquma ukuthi uMnumzana Chamisa gakhethwanga okusemthethweni, gakhethwanga ngokusemthethweni. Ngakho-ke siyananzelela ukuthi lapha kube le ngxaki-ke lapha ngoba sabanye sebebiziwe ephalamende, simzwile isikhulumeli sephalamende uMnumzana Jacob Mdende ebatshela ukuthi hhayi abasafunakali lapho abe-MDC ngoba onguye kumele akhokhele okoqobo nge-MDC ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe. Ngakho-ke labo abanye kumele badedele eceleni. Ngakho-ke yilo-ke udaba esesiluphatha-ke lamhlanje laphana lizwile-ke ezinye iziphathamandla zebandla le-MDC zikhuluma-ke lazo zisithi hhayi lokho okwenzakaleyo kuliphutha. Bona-ke bagcizelela ukuthi hhayi mhlawumbe lokhu-ke kwenziwe kukhulunywa nje kwenziwa libandla lezanu-P F hatshi ele-MDC. Udaba lolu-ke lona silubambe kabanzi wonalo umsakazo izolo. Ngakho-ke omunye-ke omunye wethu lapha e-Studio 7 uxoxile-ke lo mnumzana Weshmencube, umnumzana Weshmencube laye wachasisa ukuthi uthini ngalolu daba. Nithemba nje singalalela amazwi akhe sizwe ukuthi ubesithini singakangena kwabanye abahlonitshwa bethu.
Amalunga aphutshwe eParliamente kawakhutshwanga ukhuphe tabomonzora labonkomitshi akhutshwe yizano. Izano ilandela okungaphandle komthetho. Singaziyengi lapha ukuthi we are dealing with okhuphe. Sinanzelele ukuthi le project yezano. Izano isizenza yona ukuthi ingenele ikontrole ama MPO njengezano. Ikontrole ama MP MDC alliance kusobala ke ukuthi bacunulwa ikwala wethu ukuthi si recognize ukuthi umnankagwa wakhethwa okusemthethweni akulani ke ama organs MDC azahlala phansi standing committee national executive national council icungulule ke ukuthi kwenziweni.
Yebo ke lapho sizwile umnumzana Weshman Ncube ke ekhuluma njoba ke singathathi uhlangothi asizweni ke umnumzana Khalipani Phugeni yena ke weMDC ekhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe naye xoxa ke kuwona lo umsakazo weStudio 7 ngelabo inyathelo.
Nasebenzisana nezano thina sihamba ngomthetho owakhulunywa yi-Supreme Court onguye owasihambisa e-Supreme Court. I-Supreme Court yafika yasi-exonerator ngesilungu yambamba icala yena. So kungenxa yalokho yikho sibabiza. I think uchazele nje kabanzi ngoba bafuna ukukhonfyuza abantu. I-alliance ayiso political party, alliance ngamaqembu angu-7. So kulabantu abaku-alliance abangene ngeqembu le-MDCT yibo abantu esibarekhodileyo thina. Sisazobarekhola vele abalokhu njengoba nabayalokhu bezibiza bethu bona bangabe-alliance. Sizobarekhola vele ngoba umthetho kutsho kanjalo. Asonto esiyenza yensitha le yinto esayikhulumayo ngasemuva namanje.
Right. There, Marv, we heard from the MDC Alliance official, Weshman Ncube, was saying there's the hand of ZANU-PF in all this because his party has refused to recognize President Mnangagwa as the elected leader of the country. And but Khalipani Phugeni of the MDC, led by Thokozani Khuphe, says, no, this has nothing to do with ZANU-PF. They have the mandate from the High Court ruling, which has ruled that they are the legitimate MDC, and that gives them the power to recall the parliamentarians. So there's this back and forth, and a lot of incidents have happened. But the MDC, now that the ball is in their court, they say they will sit and decide what to do, although they've already said they are recalling their members from parliament.
And we also saw Star, the ZANU-PF also weighing in after yesterday's Politburo meeting. Mr. Obet Mpofu of the ZANU-PF came out and said that their hands were clean. They had nothing to do with what's going on within the MDC party. So it's interesting to see that during this COVID time, you know, we are seeing politics playing right in front of us. And for those that are with us right now, you will be having the full story on Studio 7. So you can watch it because we have interviews from all the three parties, which you can listen to and follow what's going on regarding the situation of politics in the country.
Yebo ke siyabonga lonke elisixhasileyo lelisilaleleyo lelizasilalela kulolu hlelo njengoba nanku ke sisakaza sisezindlini zethu hayi chi kuma studios ethu njengenjayelo nakho abanye ke lizaluzwa solukumsakazo ke weradio kodwa thina siyabe sesiphumile lapha ebulenjini ku live streaming. Njalo siyathaba ukuthi belilathi sicubungula lolu daba le-coronavirus kanye lokwenzakala ebandleni le-MDC. Olivalelisayo ke yimi usithandekile Mhlanga ngikhonapha ke e-Washington DC.
Aiwa, tuda kukutenda imese. Nindini Marvelous Mhlanga nyahuye Ndirimo Washington, thank you very much, and would like to just thank all our guests who came onto our program and those that were following with us. We are actually broadcasting from home, as you know, and this is a pre-recorded program, but thank you so much. Let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukurei, as well as Live Talk. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington.